Vakamirira muzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vazivisa nhasi muhurukuro yavaita neStudio 7 muHarare kuti America yambomira kupinda munaurirano dzekubatsira Zimbabwe nemazano ekuti ingadzoseresei zvikwereti zvainazvo kana kuti High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Vachiparura budget regore rino, muzvinafundo Mutuli Ncube, vakati Zimbabwe ine chikwereti kunyika nemasangano ekunze. Chinosvika mabhiriyoni gumi nemaviri ane zviuru mazana manomwe kana kuti $12.7 billion uye chikwereti munyika chinosvika mabhiriyoni mashanu ekuAmerica kana kuti $5 billion. Nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwereti, Zimbabwe ine mitero iri kuwedzerwa pamwedzi kana kuti debt arrears inosvika mabhiriyoni manomwe kana kuti $7 billion. Zimbabwe ine zvikwereti kunyika gumi nenomwe dziri mu gungano reParis Club mune nyika makumi maviri dzinosanganisira America, Canada, Australia nedzimwe. Nyika ine zvikwereti kuAfrica Development Bank nekuEuropean Investment Bank. Kutadza kubhadhara zvikwereti izvi kuri kupa kuti Zimbabwe isakwanise kuwana zvimwe zvikwereti kubva muna 2022. Amai French vati Zimbabwe yave yavimbisa kuita sarudzo dzakachena senzira yekuti ibatsirwe kubhadhara zvikwereti, asi zvakakona n'anga murapwa achida.
The dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms.
Munaurirano idzi, Zimbabwe yakavimbisa kuti ichavandudza nyaya dzeutongi hwejekerere, asi kusvika pari zvino dzinongova zvepamuromo chete. Hatisati taona zvichiitika kunyanya takatarisa nyaya dzesarudzo. Hatina kuona kuvandudzwa kwemaitiro esarudzo dzisati dzaitwa, dzichiitwa uye dzapera. Nekuda kwekuti sarudzo dza 2023 hadzina kufambisa zvakanaka, tatora danho rekuti timbomira kupinda munaurirano dzekuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti.
Vatiwo kuti nhaurirano dzekuti Zimbabwe yobatsirwa sei dzibudirire, inofanirawo kuremekedza kodzero dzevanhu. Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati zvaitwa neAmerica hazvishamisi, sezvo Zimbabwe yakakundikana kutevedzera zvayakavimbisa pakutanga kwenhaurirano idzi.
America ndiyova yekutanga ichaita izvi, dzimwe nyika dzichateerawo. Zvakanyanya kufana neEuropean Union, because European Union haina kufarawo nekubatsirwa kwakaitwa election rakapera, haina kufarawo haina kufarawo nemabatsirwo akaita vanhu vayo vakauya kuzocherechedza sarudzo dzemuZimbabwe muna August gore rapera.
Izvi zvatsinhirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara.
Kuhodwa kwemaelections yanga iri imwe benchmark yanga iripo, yanga yakaitwa agreed on. But takaona after my elections masangano akaita sana SADC nana EU wakaburitsa ma observation report asina ku akashoropodza my elections.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira, vati havanetsekani kana kuvhunduka nezvaitwa neAmerica, vachiti Zimbabwe yakaita sarudzo dzejekerere.
Mumatanho anozotorwa nedzimwe nyika pamusoro paizvozvo hatinyanyonetsekana nawo kana kuvatarisisa. Tinongoti aiwa ngavaite sokuda kwavo, asi isu tinongoramba chiwana dzimwe nzira dzekufambisa nyika yedu mberi tichienda takungarisana tinamirwa na Mnangagwa.
Amai French vatiwo nekuda kwekusatevedzera utongi hwejekerere, ukama hweAmerica neZimbabwe hwaita manyama amire nerongo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would say that I would characterize the relationship between the
government and Zimbabwe. Muna nyamabvu wa 2023 uye sarudzo dzisati dzaitwa, ukama hweAmerica neZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Zvimwe zvakanganisa ukama inyaya yekuti hapana zviratidzo zvekuti Zimbabwe inoda kugadzirisa kuti kuve neutongi hwejekerere.
Izvi zvinobuda mumabatirwo akaitwa sarudzo muna Nyamavhuvhu wa 2023.
Asi bato reZANU-PF rati Zimbabwe inadaka neAmerica nekudaro vachamirira kana America yoda kuita ukama nenyika. Hatina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kuhurumende sezvo gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko vaJane Fan Muswere vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti danho ratorwa neAmerica richapa kuti upfumi hubva hwatonanga kumawere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.